Gomo reboto rekande rimwe renzvimbo dzinonzi dzinoyevedza muchirugwi mudunhu remidlands. Asi mumwe mugari wechirugwi vataita chirume vati kucherwa kwegoridhe kunyanya mugomo iri kuri kutsakadza nharaunda nekuparadza kuyevedza kwegomo iri.
Parikuitwa gomo rachona nekuyevedza kwaraimboita makore apera uchipfuura nemo nezvaakuitika ipapo zvinazvo zvakatendedzwa zvinogwadza.
Vachirume vatiwo kushandiswa kwemishonga yavati nenjodzi mukutsvagwa kwegoridhe kuchakanganisa ugaro hwavo pamwe nezvipfuwo zvavo.
Kukanganisika kwenzvimbo kuri kuitika ipapo nekuda kwemishonga yarikushandisa zvinozoyeredzwa ichienda nenzizi zvipfuyo zvichazovapikisiwa.
Izvi zvatsigirwawo navagreham gavi avo vatiwo vanokashikamadzwa kuti mamwe makambani ari kuchera mugomo iri ari kutopiwa mvumo. Vagavi vati apo vagari vechirugwi vari kukanganisirwa nharaunda yavo hapana chavari kuwana uyewo hapana chinoratidza kuti nharaunda ichagadziriswa. Imwe yemakambani ari kunyanyosorwa zvakanyanya ikambani iri kutsvaga goridhe inonzi Chenzi Mining. Kunyange zvazvo vagari vachiti kambani iri kukanganisa nharaunda inonzi ine mapepa anoibvumidza kushanda kusanganisira mapepa anopiwa nesangano rinochengetedza nharaunda reEnvironment Management Agency kana kuti EMA. Studio 7 yakundikana kubata vakuru vekambani iyi kuti tinzwe divi ravo tisati taenda pamhepo. Sachigaro wekanzuro yetongo gava variwo zvakare kanzura weward 18 munova mune nzvimbo yeboterekwa vagoldman kapeta vati vaizosununguka kutaura nesu vationa kwete zvepanhare mbozha. Asi vaudza Studio 7 kuti kambani yeChenzi Mining ine mapepa kubva kuEMA vachitiwo havasati vawana nyunyuto kubva kuvagari nezvekuparadzwa kwenharaunda uku.
Nharaunda matinogara chai matandaiona hansati tiponesi havasati vauya kuti vanogona kungomhanya kushoshawa media vaine majinii kozi yavo bati vasingauyi kwatiri isi totambira zvichimo zvacho mulocality yacho.
Mukuru weEMA mudunhu reMidlands vaBenson Basoya vaudza Studio 7 kuti vanga vasingakwanisi kutaura nesu pazuva ranhasi kuti tinzwe kuti kambani ine mvumo here kana kuti kwete vachiti tivabate mangwana.
Mafona henyu zvakanaka hatiri kuita zvino ndiri panguva isingagone kuti nditaure ndiri kati zvidzero zvamungada.
Studio 7 yakundikanawo kunzwa kubva kubazi rinoona nezvezvicherwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.